Mangwana na kana kwa tereri, tinosangana zvakare mangwana na anasti, uri musi wemugovera, zvita 9, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeparamende kubva kumapato anopikisa dzotarisira kuti mutungamiri wenyika vaya Masoni Munangagwa vachapota vachienda kudare iri kunopindura mubvunzo.
Tane zvinhu zvinowanisa pindi. Ende tiri kuona kuti president wacho apinda angasiri munhu anga achinyaranyedze kuuya kuparliament. You remember kuti ari vice president anga achiuya kuparliament achitoita leader of the house achipindura mubvunzo. Saka haingaiti nyaya yainga mutemese musoro chaizvo.
Vamwe vemasangano akazvimirira vanoti kuenda kwaamai Makarau kubva mukomishen inoona nezvesarudzo yeZEC hakuna zvikuru zvakunobatsira nyika sezvo ZEC yose ichitoda kusukwa patsva. Vagari nevanomirira vagari vemuHarare voshoropodza guta reHarare nekurasika kwemvura yakachena nekuda kwedambudziko rekutsemuka kwepombi dzinofambisa mvura panguva iyo vamwe vagari vasiri kuwana mvura. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende kubva kumapato anopikisa dzotarisira kuti mutungamiri wenyika vaMasoni Munangagwa vachapota vachienda kudare iri kunopindura mibvunzo yadzo. Izvi zvinotevera chikumbiro chenhengo yeMDC inotungamirwa naProfesa Wolfman Ncube, amai Priscilla Misahira Mbwemushonga, chekuti vaMunangagwa vaende kudare iri kuzopindura mibvunzo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Dare reNational Assembly rinotarisirwa kuziya chikumbiro chaamai Misahira Mbwemushonga icho chatove paorder paper rinove gwaro renyaya dzichazivwa mudare iri. Amai Misahira Mbwemushonga vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chavo chinobvumidzwa pasi pebumbiro renyika uye tariro yavo ndeyekuti vaMunangagwa vachasiyana nekatsika kevaimbova mutungamiriri vaRobert Mugabe avo vainge vasingadi kuzopindura mubvunzo yenhengo dzeparamende.
Tane zvinhu zvinowanisa pindi. Ende tiri kuona kuti president wacho apinda angasiri munhu anga achinyaranyedze kuuya kuparliament. You remember kuti ari vice president anga achiuya kuparliament achitoita leader of the house achipindura mubvunzo. Saka haingaiti nyaya yainga mutemese musoro chaizvo. Ava baba havanombobvira vaita zvekuti vanouya kuparliament kusarango pepa yevangu ari prime minister. Saka takutoti ava regai tidzobva tangovabata zvichiri zvakadai so vasati vapinda mukuda kuita zvaiitwa nemumwe zvekuti vanotitisa paramedics.
Vaendera mberi vachiti vanotarisira kutsigiro kubva kune vamwe vavo kubva kumapato ese sezvo vese vange vachishuvira kuve nenguva nemutungamiriri wenyika.
Ndinofunga kuti vanhu vachazvitarira nekuti inyaya yataichemerera tese. Mamembers of parliament chikurukuru chavainyaya yekuchema nezvazvo ndechekuti hatina nguva yekutaura napresident venyika and yet ndisu takamirira vanhu pasi. Saka tinoda kuti tiunze zvinhu zvedu. President chipindurana navo chivabvunza kuti zviri kufamba sei, izvi zviri kuenda kupi, kuitira kuti takudzokera kwatei tichidzokera tinenge tine tsananguro. Saka handisi kuona kuti pane munhu anga ati haasi kuda kuti president vauye vazokukuranisa.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muparamende vaInnocent Konese vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika apote achienda kunosangana nevadare muparamende sezvinodiwa nebumbiro renyika. Vati izvi zvinopa mukana wekuti mutungamiriri anzwe nhunha dzevanhu vaanotungamira dzinenge dziine nhengo dzeparamende.
Tichazvipigira zvakasimba, tinozvifarira, ndinofunga kuti ndo zvinhu zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe, kuti vamiriri vevanhu vapoti vachiwana mukana wekubvunza nhunha dzinenge dziine vanhu. Kuti kana mutungamiri wenyika akasauya kuparamendi hapana imwe nzira tinokwanisa kuti ngichitaura naye. Bumbiro redu rakapa mukana wekuti zvinhu zvakadaro zviitike.
VaMugabe nemakurukota avo akawanda vange vasingaendi kuparamende uye nhengo dzedare iri kubva kumapato ese dzaigara dzichinyunyuta nenyaya iyi. Asi vaGonese vati svondo rino makurukota vaMunangagwa akaenda kudare uku akawanda uye vane tariro yekuti makurukota ese nemutungamiri wenyika vachange vachienda kudare kusopindura mubvunzo svondo rega rega.
Mamini sanga siri kuterera. Saka tine chirimbo chokuti matangira vakaita nezuro vakauya vakati wandei. Deshukaramba zvakadaro. Uyezve vamunangagwa pavanga vachiri muimba huru vaigara vachizvitaura kuti ivo pachavo vamunangagwa vaipota vachiuya kana pavanenge vachingoripo vaiuya. Saka tinofungidzira kuti zvavavo vapanyanga vachakwanisa kutinda makurukota avo kuti ivo semunhu anoti ada kutungamira paexample vachabva vapawo example kune makurukota avo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi renhengo dzeparamende dzezanupf panyaya iyi panguva yava Mugabe. Nhengo dzeparamende kubva kumapato ese matatu ari muparamende dzaigara dzichinyuta nokuita kumakurukota awo ainge asingauye kudare iri. Mutauri wedare iri vajacob mudenda vakatombonyorera kune vaiva mutungamiri wenyika varobert Mugabe pamusoro penyaya iyi, asi hapana chakabuda sezvo vamugabe vacho vange vasingaendiwo kudare iri. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kusiya basa kwaamai Makarau kubva mukomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC hakuna zvikuru zvakunobatsira nyika sezvo ZEC yacho ichitoda kusukwa zvakanaka. Izvi zvinotevera kusiya basa kwaamai Makarau izvo zvakatsinirwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi. Mukuru weZim Rights Volker Machisa vanoti kunyanga hazvo paive nekunyunyuta pamusoro pemafambisirwo aiitwa basa naamai Makarau, vanhu havafanirwe kutambira kusiya kwavo basa nemufaro wakanyanyisa sezvo muZEC muchine vamwe vanhu vanofanirwa kunge vasimo vavanoti vari muchiuto. Asi pari zvino vamwe varimo muZimbabwe Electoral Commission inhengo dzinogaronyunyutwa nadzo neveruzhinji vachiti vane kupindira kwehurumende kwakanyanya. Amai Makarau mutongi wedare repamusoro-soro uye vari munyori mukuru weboka reJudicial Service Commission. Ngatinzwei hurukuro yataita navamachisa pamusoro penyaya iyi.
Isusu tinoti kwavari kuinda tinovachivira nguva yakanaka, uyewo chakanyanya kutipotera ndechekuti kuti vabva sei izvo zvinotozikamwa naivo mai Makarau. Kuti vazviita vari voga here kana kuti vangonzi chimbosiyai izvozvo zvikama naivo. Asi tinovashuvira nguva yakanaka pavachazenge vakuita rimwe basa.
Tinoona kuti panga paine kuchema-chema kwevanhu pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti amai Makarau vari kuJudiciary Service Commission zvakare vari sachigaro weZimbabwe Electoral Commission nemamwe mabasa avanga vachiita pamwe nekupomerwa mhosva yekudyidzana zvikuru nehurumende yeZANU-PF. Munotarisira here kuti pave neshanduko kusiya kwavaita basa?
Ngatiregei kunyanya kutarisira shanduko yakanyanya kukurisa, nokuti chaita kuti vasiye hapana noziya chingatozikamwe naivo mai Makarau. Asi zvandoda kuzama kutsanangura ndezvekuti tisakangamwe kuti zvakawanda zvatiri kuda kuti zvivandudzwe kuZEC, kusanganisira nekusiya kwaita mai Makarau nokuti vanga vane mabasa akati wandei. Asi kune sekuita military kana kuti yatikati masoja kana kuti army vachiri kuwanikwa varimo muZEC. Saka inshuviro yedu kuti secretariat yeZEC isukwe, kwete kungobvisa komishina Makarau chete, asi kusuka commission yese yovandirwa secretariat. Izvo zvinozoita kuti vanhu vave nechi ratikati confidence pachirungu neZEC kuti pavanenge vachiita maelections vanhu vafungidzire kuti hapana kubirirwa kunoitwa. Saka isusu sevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe tinoshuvira mai Makarau nguva yakanaka nebasa ravanenge vachizoita kana vachagara kuJudiciary Service Commission. Tinovashuvira nguva yakanaka kana vachazoramba chingori judge muupenyu hwavo, tinovashuvira nguva yakanaka. Asi zvikuru zvatinotenda ndezvekuti at least vaziya kuti kuda maoko avo anga awandirwa, saka kuti vasiye apa zvinenge zvakati kodzerei kwavari kuitira kuti kuZEC kusaremerwewo nokuti ivo vanenge vakawandirwa nebasa.
Totarisa kuti chirongwa cheBVR chirongwa changa chichifambiswa pasi paamai Rita Makarau, vamwe vachiti ava vanenge vanga vachichibata zvakanaka. Munotarisira kuti chirongwa ichi chichienderera mberi chichipera zvakanaka here kana vakanga vasiya basa?
Tinotarisira kuti chirongwa icho chichipere mune zvakanaka, asi kurudziro yatiri kuda kuita kuzeki ndeyekuti ngatibude pachena tipanane kuti nhasi kwaregista vanhu vangani, madzimai mangani, mayuti mangani. Saka shura tiende kuti nekusiya kwaita Mai Makarau, tinomushuvira kuti zeki ive transparent.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights VOK Machisa vari parunhare neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa namuzvinafundo Wolfman Ncube rinoti riri mubishi kutsvaga rutsigiro pamwe nekuzvisimbisa pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Mutauriri webato iri vakurawo nechihwai vanoti bato ravo riri kushanda zvakasimba kusimbisa mubatanidzwa weAlliance uyo wakasarudza mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai kuti vaumirire musarudzo dzegore rinouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti simba remapato anopikisa emunyika rakadzikira zvikuru kubva pakabviswa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitsivirwa navaEmerson Munangagwa. Asi vachihwai vanoramba kuti mapato anopikisa akapedzwa simba nekuenda kwavaMugabe. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Chokutanga ndechokuti isu seMDC tiri kuita musangano kumastructures kwese tichigadzirira sarudzo dza 2018. Nokuti vakuru vanoti iwe mutambigwi gwinyavo haungangotarisiri kuti zvinhu zviitike wakagara. Tobva ipapo toenda kumubatanidzwa muMDC Alliance. Makomitees okufambisa basa muMDC Alliance avapo akatosetwa anotungamirirwa nevatungamiri vakasiyana siyana. MDC Alliance yava necandidates ichamira pamaelections ichisupportwa nemwana wese weZimbabwe anoda sanduko muZimbabwe. Takaisa vaMorgan Tsvangirai mberi ndivo vari kutungamira chikwata cheMDC Alliance. Takabvumirana pasina gagava kuti vaMorgan Tsvangirai vachange vari mberi vari president vachititungamirira, isiwo tichivatsigira zvakasimba tichawedzera simba ratatisa nguva yose nokuti hatifaniri kudarika pana 2018. Tadaro takatominda kumaprovinsi anoti Matabeleland North, Matabeleland South, Midland South, Midland North, Bulawayo neHarare nechitungwiza. Tiri kuzoenda manyika lende, Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East. Ndoo nzvimbo dzasara tiri kubatanidza mastructure edu. Zvatiri kutaura kudai tine makomiti inotungamirirwa navaMorgan Committee iri kufamba matunhu ose ichibatanidza. Saka basa riri paground nemisangano iri kuitwa. Isiwo semisangano mukafamba muroad muchaona kuti kuno kunzvimbo dzakaratana kuwadzana nana Warren Park nana Dzivara Sekwa kunova kune phase 4 iko zvino yeregistration. Tiri kufamba mudunhu matunhu yayo nevatungamiri vese tichizama kukurudzira vanhu kuti vaende kundoregister uvhota. Manhamba achabuda kunana kuwadzana kuphase 4 ipapapa nokuda kwezviri kuitika nokunzwisisa kuvanoita kuti opposition inodiwa muZimbabwe. MuZimbabwe hatisi takaita one party state inonzi ZANU-PF. ZANU-PF kumuka kwayo kuchanetsa nokuti tichiramba takaitsika musoro and haichamuki futi kana pane anorota kuti pane chichamuka mukati meZANU-PF. ZANU-PF yakapera and toda kuchiipesa muna 2018.
Pane vamwe vari kutyira kuti danho rakaitwa nemauto iri rekubvisa vaMugabe rinogona kuita kuti hurumende yeZANU-PF ikadyiwa musarudzo gore rinouya nemapato anopikisa irambe kubva. Munoona sei?
Isu seopposition tinorespecta masoja edu aripo nemapurisa edu aripo. Tinovarespecta zvikuru. Tinotarisira kuti vacharemekedza pfungwa dzevanhu, vacharemekedza vhoti yoruzhinji uye vachanyara vanhu nokusabira sarudzo. Ngavasabatsira ZANU-PF kubira sarudzo. Pari zvino hatisi kutarisira izvozvo, asi kushire kakutyira ikako kuti vanhu ava vari vanogona kungozoita zvavaita vaMugabe kwatiri voti toda kugadzisa nyika, taona kuti nyika yakuinda kumawere vongosvika voita zvimwe chete ivo vachida power. Zvo zvakuratidza manje kuti akuona masoja azara kuti mui mukabineti yavaMunangagwa. Saka zvobva zvativhiringa kuti vaida kugadzisa nyika here kana kuti vaida pawa, hatichazivi manje. Saka tine kakushira ikako ndinodavira kuti asi vana veZimbabwe kurudziro yatakaita somusangano tagara pasi takati ngatikurudzire vana veZimbabwe kuti hakuna zvakadaro zvichaitika totasira kuti vamunangagwa vacho pana vagadzikana tichataura navo tokumbira mareforms tokumbira free and fair election tokumbira respect kuti ngavatipo respect vana venyika ino ngavape vana venyika ino respect varege kurova vanhu hende yekufree and fair election titambe bhora tose zvevanhu vamwe chete vane rukuvhuto rumwe chete tigokwanisa kuenda mberi tokurudzira vezanu pevu varipo iko zvino kuti kana vane njere yekuendesa nyika mberi ngavauye vavhotere MDC Alliance vavhotere vatsvangirai sapresident nema MP anenge aripo nemakanzela anenge aripo.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naprofesor Walt Mancube vakurawo nechihwai vari parunhare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Momo yevanhu vairatidzira munyika dzevechitendero cheMuslim pasi rose vakafora vachiratidzira vachishoropodza danho reAmerica rekucherechedza Jerusalemu seguta guru reIsrael. Zvichitsitsawo pakuti kuratidzira kwakaitika muGaza kusiye mumwe murume anove chizvarwa chePalestine afa. Sangano reUnited Nations Security Council nemusi weChina rakashoropodza zvakasimba kurwiswa kwemauto anochengetedza runyararo muDemocratic Republic of Congo, izvo zvakasiya mauto 10 nemashanu ekuTanzania anochengetedza runyararo pamwe nemauto mashanu ekuCongo afa. Vagari nevanomirira vagari vemuHarare vari kushoropodza guta reHarare nekurasika kuri kuita mvura yakachena nekuda kwedambudziko rekutsemuka kwepombi dzinofambisa mvura panguva iyo vamwe vagari vasiri kuwana mvura. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe mukati medhorobha mune dzimwe pombi dzava nenguva yakareba dzichibudisa mvura pasina kugadziriswa. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mumwe mugari wekuWarren Park vaGod Knows Homwe vakati zvinovashungurudza zvikuru kuti ivo kwavanogara havana mvura asi vachiona mvura yakachena ichirasika zuva nezuva.
Mvura yatinoona ivo mazvose ichingopfachuka-pfachuka kwapota nokudhorobha nomu mvura iringopfachuka, asi kwedu kumaruwa kwatinogara hakutorina mvura. Vana vari kumukira makuseni oga oga kuti vanochera mvura. Ikanzi yauya mvura yedu kwainotobuda uko inenge itori tsvina. Iye hatinoti suwejiya, asi muno mutaundi unotoona kuti imvura yakatochena inotorinika, asi hamuna mvura kwese kwatinogara, kwese kunana budiriro mva kwese nina kuwadzana hatina mvura kwatinogara. Dai dambudziko iro ragadzirwa.
Mutungamiriri werimwe remasangano anorwira kodzero yekuwaniswa kwemvura yakachena reWater Community Alliance vaHeartlife Mudzingwa vakati mumisangano yavari kuita nekanzuro zviri kubuda pachena kuti kanzuro iri kurasikirwa nemvura zhinji yakachena panguva iyo vagari vamwe vasiri kuwana mvura.
Guta reHarare riri kurasikirwa nemvura yakawanda pa500 megaliters dzavanoprodusa pazuva, chikamu 52% makumi mashanu nembiri muzana chiri hachisi kuunza mari kukanzuro. Pane iri kurasika nekuda kwekutsemuka kwemapaipi i 35% yeaprojectswa neGutare Harare. Zvichireva izvo kuti chikamu chemakumi matatu neshanu muzana chiri kurasika nekuda kwekutsemuka kwakaita mapaipi. Saka mvura iri kurasika pazuva takaikalkulata isu takawerengedza tikaona kuti iri kurasikirwa nemvura pazuva inosvika mari inoita 50,000 muGutare Harare.
Vamudzingo vakawedzerwa vakati kanzuro yakati asana nedambudziko guru sezvo pombi dzinofamba nemvura dzaora uye dzoramba dzichingoputika pese pese.
Kugadzira kutsemuka kwemapaipi kuchatora nguva pamaonero edu nekuti mapaipi acho ose mazhinji aora ari pasa kubva pakawana nyika ino kuzvitonga kuzere kwana independence kuna 1980 kusvikana nhasi mapaipi vanhu vari ngoshanda. Saka nepainochinja paipi ikangochinja nepatsemuka pamwe panotsemuka zvichingodaro uye panotowadzirwa mvura panoingirizwa production yemvura inokonzerawo kuti mapaipi atsemuke zvakare.
Kunyange hazvo vasina kutaura uwandu hwemvura iri kurasika, mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vakabvuma kuti kanzuro yeHarare iri kurasikirwa nemvura yakachena yakawanda. VaChideme vakati kanzuro yakawedzera mvura inobva kuMorton Jeffrey vakati izvi ndizvo zviri kuputisa pombi dzakawanda. Asi VaChideme vakavimbisa vagari veHarare kuti kanzuro ine urongwa hwekuchinja pombi idzi vachiisa itsva kuitira kuti kanzuro isaramba ichisangana nedambudziko rekurasikirwa nemvura yakachena.
Hongu tine mvura iri kuputika. Kuputika kwekuitika mvura kuri kubudikidza nekuwanda kwakaita mvura yatiri kuchenesa kuMorton Jeffrey ichiuya kuvanhu. Ndiyo zvinosvika kuti muzoona mvura isinidzapo yadzisuka. Izvi zvanenge zvisingaitiki makore saapfuura nekuburikidza nekuti tawedzera yatingati production capacity kuMorton Jeffrey. Mvura yakuonekwa ichiputika pese pari kuputika mvura tobenda tichinogadzirisa. Asi chikuru chiripo ndechekuti tine urongwa hwekuisa mapaipi matsva. Tine mari takawana ku inonzi pane granda takawana rephase 2 remari inosvika iyo kuma 20 million yekutigadzirise mapaipi emvura nemapaipi esuwa tichimaisa matsva.
Pombi dzemvura yekanzuro zhinji dzinonzi dzachembera sezvo dzisina kuchinjwa kubva panguva yeutongi hwehurumende yava Ian Smith. Kanzuro yeHarare iri kutadza kusvitsa mvura yakachena kumisha mizhinji kusanganisira Budiriro, Glenview, Warren Park, Mabvuku, Tafara neimwewo. Izvi zviri kukonzera kuti vagari vazvicherere matsime padzimba dzavo izvo zviri kuzovaisa munjodzi yekunwa nekushandisa mvura isina kuchena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudabikwa.
Vana vakawanda vaipinda rugwaro rechinomwe kana kuti grade 7 muchinoyi mudunhu reMashonaland and West vanonzi vari kutadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults nekuda kwezvikwerete zvinonzi vakasiya muzvikoro zvavaidzidza. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Yaye garoziva musoro wetsuro kushaya nyanga kuti zvikoro zvakawanda munyika zvinobata maresults evana kuti vabhadhare zvikwerete zvavanenge vanazvo pachikoro sezvo vanenge vasadzoke pazvikoro izvi. Vabereki vakawanda vanoti mukuita izvi zvikoro zvinowedzera dzimwe mari pamusoro zvichivapomera kuti vainge vasingabhadhare mari dzose zvikuru dzemalevhi. Vabereki ava vanoti vakuru vezvikoro vanotora danho iri vachiziva kuti mubereki anenge amanikidzwa kubhadhara mari kuti apiwe mari dzaus ayo anodiwa kuti mwana awane nzvimbo yeform 1. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti zvikoro zvakawanda muchinhoyi zviri kuti vana vane zvikwereti zvemalevhi emari dzekutenga mabhazi kuvaka midhuri pachikoro pamwe nemaspecial levhi. Mumwe mubereki ane mwana aidzidza pachikoro cheSinoya, amai Majori Chipoera, vanoti vabereki vanoona sevari kubirwa mari nezvikoro nekuda kwemari dzemalevhi dzavasinganzwisise kuti dziri kufamba sei. Amai Chipoera vanoti mari yechikoro yemwana wavo yakakwidzwa nekuda kweinonzi special levhi iyo yavasingazive kuti iri kubva kupi.
Nye 11 ndikona kunge varikutibirira. Nokuti kana ndakambobvunza balance yemwana wangu ikanzira pa $42. Ndozodzokera ndakuda kuno clear kuti nditore ma results. Ndataurwa kunzi ya $82. Hanzi yekwazoita special leave, yekwazoita leave ye basi.
Mumwe mubereki amai Joyce kufa avo vanga vachipopota vanoti mari madhora makumi manomwe nemashanu avari kunzi vane chikwereti vakaibhadhara. Amai kufa vanoti rombo rakanaka nderekuti vaichengeta marisiti avo.
Chikwereti mwana wangu aiuya akabhadhara mari yese 515 achidzokera kuchikoro mauta kuti chikwereti ndakatsvaga nezuro saka ndinoti pasinoenda kamataenda nako $75 yabva kupi chikwereti vane vada kungotsvaga tumari nekuti vanenge vaine nhamo yemari.
Amai chipoera vanoti imwe nyaya iri kunetsa muzvikoro zvakawanda ndeyerevhi isingapere kubhadharwa.
Kumari yachona yese yebhazi vana vakambobhadhara raakubhadharwa nekuti rauya manje pachikoro asi tisi takatomboibhadhara ndochitsotsi chavari kuita pasinoyevo taimbozvinzwa saka tazozvionera nokuti vanhu vedu vamagrade 7 tikuda maresults edu.
Sachigaro weschool development association kana kuti FDA vagladman chamutsa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vabereki vane vana pasinoya vanofanirwa kuenda kuchikoro kwavo kuti vaite urongwa hwekuzobhadhara mari idzi asi vana vapiwa maresults. Pachikoro cheManyame vabereki vari kusungirwa kubhadhara mari dzakawanda dzinosanganisira mari yekuenda kuchikoro mwana akapfeka hembe dzake dzekumba kana kuti series kubva muna Gunyana gore rino, mari dzekufambisa zvinhu pachikoro kubva murugwaro rwechitanhatu pamwe nemalevis ose. Mutemo wezvikoro unokurudzira kuti zvikwereti zvemwana wechikoro hazvifanirwe kukanganisa kudzidza kwake. Mutemo uyu unoti chikoro chinofanira kutevera chikwereti kumubereki vachishandisa chikonzi sezvo mwana asina mhosva. Mukuru webanzi rezvedzidzo yepasi mudunhu rematonal and west vasilvesta vashayamombe vanoti vachaongorora nyaya iyi kana paita vanenge vaenda kumahofisi kwavo nezvichemo. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata achigoriwa.
Kambo kubva kuna Thomas Tafrenyika Mapfumo tabataswa kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rigai timotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeparamende kubva kumapato anopikisa dzotarisira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachapota vachienda kudare reparamende kunopindura mubvunzo. Vamwe vemasangano akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuenda kwaamai Makarau kubva kumukomisheni inoona nezvesarudzo yezek hakuna zvikuru zvakunobatsira kana sangano racho rezek risina kugezwa rose zvakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare nenguva dzatu masikati apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mutsanga.